Inini ni Marvelous Mhlanganya huye, ndichiti yeino misorile na uzeduza nasi chikumi 4, 2018. Mapurisa nasi, abumiza mubatanizwa we MDC Alliance kuti uratidzire muHarare mangwana uchigunun'una nemabatirwo ari kuitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission. Akandeke kutanga kubva zvabviswa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti paitwe kuratidzira kwakadai. Bato rezvanoPF roratidzirawo nemusi wechitatu richiti riri kutsigira zviri kuitwa nezeki. Ishe Bramwell Bushu, avo vari kukwikwidza musarudzo dzekushamba South, vakamirira zvanoPF voendeswa kumatare edzimhosva vachinzi vari kutyora bumbiro remutemo. Mamwe madzishe kumashonaland west obudawo pachena kuti anotsigira zvanoPF. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo nhasi vaita musangano nenhengo dzesangano recommonwealth dziri munyika kuzotanga kuongorora kuti Zimbabwe yakakodzera here kuti ive nhengo zvakare. Dzimwe nhengo dzedare resenate nehouse of assembly dzekuZimbabwe dziri kuRussia kwadzakakokwa nedare renyika iyi reDuma. Muchirongwa cheLive Talk nhasi na8 PM tiri kutarisa rwendo rweZimbabwe rwokuenda kusarudzo. Semaonero enyu, nyika yakagadzirira here kuita sarudzo dzakachena? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page redu.